ndatsamirwa nerudo zvekuda. Wazadzisa moyo nemufaro, wavharisa mutambo ungavepo. Muhana kana pfungwa werudo, ribude rinyure chishuo chimwe. Ndikude ndikuratidze iwe kuti ndoda, 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 ndoda kuva newe mazuva ose. Ndoda, 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 ndoda kuva newe mazuva ose. Ndasarirwa nerudo dumbiro, ugare uripo chikumbiro. Tisadzise zvese zvitsitso, rudo kwatiri isarudzo. Ribude rinyure chishuo chimwe. Ndikude ndikuratidze iwe kuti ndoda, 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 ndoda kuva newe mazuva ose. Ndoda, 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 ndoda kuva newe mazuva ose. Handiregi kusarudza rudo, handineti kusarudza iwe neni. Handizezi kusvika kumaguma. Mazuva ose.